pashanyirwa muzinda weAmerica muHarare. Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti America ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Chakaita kuti tiyozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuyiwa neAmerica. Saka takaona kuti as maindividuals tisi tiri affected, isusu maordinary citizens emuZimbabwe tisi tiri affected. Saka takadhisaidha kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembasi, tichirarapo, tichiswerapo, vachitiona tiripo, tichiratidza our distaste panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amai Ngoni vati vanoona sekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi, nekudaro hurumende yeAmerica inofanirwa kuvapa mukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tichiona kunge zviri kugadziriswa, asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori, hatingati hori huri muno muZimbabwe chete. Kana ikokwavo kuAmerica kutori nehori, but vasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune hori, nekuti uhori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisichinhu chatotokurudzira. Nesuwo totodo kuti munhu nemunhu agare nekodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa. Asi kana kuri kuti dzinge dzatyorwa tichitarisirawo kuti pagadziriswe, ende tirikuona kunge hurumende yedu iri kugadzirisawo. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe, zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera, pane zvavari kuedza kuita sei kugadziriswa. Saka tatakuexpectwe positive kuringi pfungwa dzakadaro kubva kumaamericans, panoti aiwa Zimbabwe iri kuedza, saka nesuwo kana timbosuspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zveupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Zvokozikana handikwanisi kujaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semaZimbabweans zvatiri kutarisira kunge tichiwana mudzimba dzedu, but kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja.
VaMurimoga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isusu tiri kugara panapa ende tichagara panapa. Sezvamunongoziva kuti shoko raMwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozarurirwa. So isusu tiri kutarisirwa patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, Amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remitemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi nyika tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwa hanya, vati zvirango zviri kunyanya kuvadza nyika hori nemusindo. Nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti zvizagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuita kuAmerica kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzitsauri avo muna 2001 nechinangwa chokuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.